manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu ndira 13/2017
makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi
Sangano reHuman Rights Watch rinoburitsa gwaro rinoti kodzero dzevanhu dziri kuramba dzichityorwa nemapazi ehurumende
Sangano revarairidzi vekumaruva rokurudzira nhengo dzaro kushanda zvishoma senzira yekunyunyuta nekusabhadharwa kwenhengo dzaro mabonus egore rapera
Vanoshandisa nharembozha votambira nemufaro kumiswa kwehurongwa hwekuwedzerwa kwemari dzinobhadharwa kana kuti data.
Vanotengesa mumigwagwa voramba kutambira kurudziro yekanzuro yeHarare yekuti vasatengesera mumigwagwa.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Vatengesi vomumigwagwa vari kushoropodza zvikuru kanzuru yeHarare iyo vanoti yakavaudza kuti ichashandisa mapurisa eZimbabwe Republic Police kuvadzinga mumigwagwa mavanotengesera. Mutori wedu wenhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere chetyphoid kanzuri yeHarare nechipiri yakapa vanotengesera zvinhu zvavo mumigwagwa mazuva maviri kuti vamire kuita izvi. Kunyange hazvo mazuva yapfuura vatengesa ava vasati vabuda mumigwagwa uye vanoti havasi kuzobuda. Mutevedzeri wemutungamiriri wesangano reZimbabwe Chamber of Informal Economy Association iro rinomirira vanobata mabasa emaoko amai Olivia Songere vashora zvikuru kanzuru nekuda kushandisa huturu pamusangano wavaita nevatori venhau.
Chekutanga tinonetseka nekuti iyo council pachezvayo inozoenda sei kumapurisa yet inyaya yekancil zvinopindirana papi ipapo plus isusu takatogara tanyorera tsamba kubvira kuna meya kumacouncillors tikati uyai tigare pasi titaurirane nenyaya ishi tione kuti tobatsirana sei
mumwe mutengesi vagivas maririmba vashoropodza kanzuro yeHarare nekupomera vatengesi vemumigwagwa kuti ndivo vari kukonzeresa kuti utachiona hwetyphoid upararire. Vamaririmba vatiwo kutengesa mumigwagwa kuri kukonzerwa nekushayikwa kwemabasa.
Kutengesa kwati kuita is not a wish, hakusi kuda kwedu, tikutengesa nekuti macompanies akavhara.
Vamaririmba vashoro mitemo inoshandiswa nemakanzuru, iyo yavati ndeyeudzvanyiriri, yaishandiswa nehurumende yavachena.
Endo kwazvitarisa mitemo yada kushandisa mabylaws iyo. Ma outdated bylaws akasiwa neSmith regime. Isisi nyika yedu yeZimbabwe yakasununguka 1980 ndizvo. Nyika yedu yasununguka 1980 it means zvinhu zvese zvakaona neSmith regime must be out of this country.
Mukuru wesangano reHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vanotiwo kupomerana mhosva hakusiko kunopedza dambudziko rezvirwere zvemudumbu. Vashumba vari kukurudzira kanzuru kuti iterese mitero vanotengesera mumigwagwa, mari yainenge yawana yoshandiswa mukuchenesa nzvimbo dzinotengeserwa.
Zviri nyore ndezvekuti kanzuru iite zviri kufambirana nenguva yeikonomi yatiri. Kanzuru ngaisvike pakuti ikwanise kuti iko zvino ngaibhadharise mavendors kamari kadiki diki kana 50 cents zvayo kuti pauri ari kutengesera. Zvinorekwa kuti pane vanhu wese vari mustreet vari kutambira kamari kari kuvabatsira sekanzuru. Izvi zvinoita kuti kanzuru iwane mari inogona kuti wagadzire mimwe misika inobatsira mavendors.
Mutauriri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme vanoti kanzuru ichazenge ichibatsirwa nemapurisa kubvisa nechisimba vatengesi vari kurambira mumigwagwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, Ndini Patricia Mudadigwa.
Vagari vemubhangeti nhasi varowa. Ndokutandanisa zvikonzi zvekanzuru izvo zvanga zvichida kutorera vagari midziyo yavo nemhosva yekukundikana kwavo kubhadhara mari dzemvura pamwe nekutakurwa kwemarara. Mutoro wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Nhasi paita bata murefu bata mupfupi apo vagari vemubhangeti vaita chirwirange chekutandanisa zvikonzi zvekanzuru izvo zvanga zvichifamba nemotokari mbiri vachitora midziyo yavagari vane zvikwereti zvekanzuru. Mumwe mugari wekubhangeti vakenya Stembo vanoti vacharamba vachidzinga zvikonzi zvekanzuru nekuti kanzuru haina kutaura nevagari kuti ichatumira zvikonzi. Vatembo vanoti kanzuru inofanirwa kunzwa matambudziko ari kutadzisa vagari kubhadhara mari dzinodikanwa nekanzuru. Vatembo vanoti kanzuru iri kuda mari asi havasi kutakura marara uye mubhangeti munogara musina mvura nguva dzakawanda.
Iwo varikuda kuti bhadhare but hakuna maservisi avari kuita sei avari kuofa vanhu service delivery avasi very poor even if you check my roads edu. Vakaisa madhaka instead of gravel because they are very mad maroads acho ari kudhibha.
Mumwe mugari wemumusha unogara veruzhinji wekuwadzana vaCharles Storm vanoti kanzuru yaifanirwa kunge yakaendesa vagari kumatare kwete kutumira zvikonzi.
Chokuya kuzobatira vanhu zvinhu vasina kunge vagara pasi nevanhu semazireda kanzuru haina simba rekubatira vanhu zvinhu.
Amai Banda vanotiwo kanzuru iri kuda kuti vabhadhare mari inoita madhora makumi mana nemadhora manomwe pamwedzi paimba yavakapiwa muna 1960. Amai Banda vanetsana nezvikonzi pavakumbira change pafiriji yavo yanga yoda kutorwa.
Tukazo collector chi zvinhu zvinoenderana nemari yenyu. Ndakati aiwa akazo collector yam collector asinondipa change pachinhu changu chamunenge maita sei matora chikwereti chisingapere kubva 1960 dzimba idzi pakapinda baba vangu zvimajurahoro aisimba emabricks nanhasi chikwereti chirudzii.
Amai Banda vanoti vana vavo vari kunyimwa mabasa nekanzuru iyo vanopomera kuti iri kutora vashandi vayo kwazvimba kumusha kwemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe.
Vanhu vese vari kushanda muno muri kubva kwamurombedzi hamuna mwana ari kushanda muno.
Mumwe mugare wemubhangeti ati anonzi amai Christine vanoti vanofunga kuti kanzuru iri kuda kuvatorera dzimba dzavakasiyirwa nevarume vavo vakafa. Amai Christine vanoti nekuda kwemakore makumi matatu avagara vanofanirwa kupiwa dzimba nekanzuru. Zvikonzi pazvarohwa nekutandaniswa zvaenda kumapurisa emubhangeti avo vauya kuzochengetedza mukuru wekanzuru yebhangeti amai Josephine Chapukati. Studio 7 yatadza kutaura naamai Chapukati sezvo hofisi yavo yanga yakachengetedzwa nemapurisa. Kanzuru yebhangeti yakapa basa kukambani inotevera zvikwereti yeStar Security mushure mekunge yaona kuti vagari vakawanda vainge vasingabhadhare mari yemvura nekutakurwa kwemarara. Vagari vemubhangeti vane zvikwereti zvinotangira pamadhora makumi maviri kusvika pazviuru zvishanu. Ndakamirira Studio 7 mubhangeti, ndini Arthur Chigoriwa.
Vanhu vakawanda vari kutambira nemufaro danho rakatorwa negurukota rezvoumizha mukufambiswa kwemashoko vasupamandi wanzira rekumisa kukwidzwa kwemitengo yekushandiswa kweinternet panharembozha kwaive kwaitwa nemakambani enharembozha. Kukwidzwa kwemitengo uku kwaive kwaitika mushure medanho rakatorwa neboka repost and telecommunications regulatory authority kana kuti potras rekuti mitengo iyi ikwidzwe. Mutori wedu wenhau Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vakawanda avo vaive varatidza kusafara kwavo vachishandisa Facebook, Twitter neWhatsapp vadzokera zvekare paindaneti vachiratidza kufara kwavo nedanho ratorwa navamandi wanzira iri. Vamwe vataura neStudio 7 vatovo vari kufara vachiti izvo zvinoratidza kuti kana vanhu vakataura nezwi rimwe chete pane zvinhu zvinenge zvichivanetsa hurumende inogona kuvateerera. Mumwe mugari wemubulawayo muzvare Nozipo Moyo vanoti vari kufarawo nedanho rekumisa kukwidzwa kwemitengo yedhata asi vanoti mitengo iyi yange isingafanirwe kuve yakakwidzwa kubvira pekutanga kuchitariswa kuti mitengo yeintaneti muZimbabwe yagara iri pamusoro.
Inini ndafa vanofara kuti varivesa nyaya yama tariffs increase aya. Zvekutanga ma prices acho were not justified. Uchaona kuti ma prices acho, if you look at SADC, they were the highest. And this was true kupusha internet for all because it's part of nyaya ICT. Saka tichaita sei ne ICT considering the curriculum ye education izvezvi varikuita e-learning. Saka it was very ridiculous, but tafara kuti vaona mistake yacho.
Vamandwanzira vakazivisa nezvekumisa kukwidza mitengo yedata uku nezuro mushure mekunge veruzhinji varatidza kusafara kwavo. Mumashoko avo vamandwanzira avo vaive vamboti havaikwanisa kupindira munyaya iyi sezvo vari pazororo vakazivisa kuti mushure mekutaura nevakafana kubata chigaro chegurukota rezveumhizha hwekufambiswa kwemashoko amai Priska Mpfumira pamwe nePotras vakaona zvakakodzera kuti kukwidzwa kwemitengo iyi kumbomiswa. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuna amai Mpfumira kana kubva kuPotras. Asi Potras yaburitsawo mashoko ekuti yamisa danho rekukwidza mitengo yeinternet. Vamwe vanhuwo vakawanda vange vachishora kambani yeEconet iyo inonzi ndiyo yaive yauya nezano rekukwidzwa kwemitengo uku uye inova iyo yaive yakwidza mitengo iyi zvakanyanyisa uye nechimbi chimbi. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuEconet panyaya iyi, asi kambani iyi yazivisawo kuti yave kudzokera kumitengo yakare. Mumwe anotengesa airtime uyo angoda kuzvidoma nezita rekuti Moyo ati kukwidzwa kwemitengo kwaive kwaitwa uku kwange kwave kukanganisa basa rake nevamwewo vanotengesa airtime saiye. Mutungamiri wekufambiswa kwemabasa musangano reAbameli Human Rights Lawyers Network vati neimukwewa vati danho ratorwa nehurumende rinoratidza masimba evanhu kana vakataura nezwi rimwe chete.
Kufara kwedu kuri pakuti power yema citizens yaonekwa. Because my citizens, my social movements, varatidza kutsutsumwa.
Gore rakapera, Potras yakakonzera zvemutauro, apo yakatora danho rekuti makambani enhare mbozha asaite zvirongwa zvakasiyana-siyana zvekuderedza mitengo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Makatirira kunipenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 919 AM, pa 4930, kana pa 13860, ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mutungamiri weNigeria vaMuhammadu Buhari vanga vachitungamira chikwata chiri kuenda kuGambia nhasi kunopa mutungamiri wenyika iyi vayaya Jammeh mukana weupoteri kana vaJammeh vakabvuma kusiya chigaro kuitira kubvumidza kutambidzanwa kwemasimba murunyararo mushure mesarudzo dzakaitwa mwedzi wapera.
Nhasi mauto eSyria anoti Israel yakanda chombo kukamba yemauto eSyria iri pedyo neDamascus izvo zvakonzera kuputika kwakawanda. Mugwaro raburitswa mauto aya ari kupomera Israel mhosva yekutsigira zvikwata zvemagandanga muSyria nekubhomba kwayaita uku.
Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaJohn Kerry vaudza vanhu vaungana nhasi pachikoro chepamusoro-soro cheHo Chi Minh muVietnam kuti shanduko yehurumende muAmerica iri kuuya aikanganise ukama hwenyika mbiri idzi.
Sangano rinongorora nyaya dzekodzero dzevanhu reHuman Rights Watch rinoti muZimbabwe zvinhu munyaya dzekodzero dzevanhu zviri kuramba zvichienda kumawere. Izvi zvabuda mugwaro rakanzi World Report 2017. Human Rights Watch inotiwo hurumende yeZimbabwe iri kutyora kodzero dzevanhu zvikuru vanenge vachida kuratidzira pamusoro penyaya yezveupfumi uye zvematongerwo enyika.
Gwaro iri rinotiwo hurumende haisi kudzadzikisa zviga zvebumbiro remitemo ra2013. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vashorwawo zvikuru vachinzi vanotuka pachena vatongi vematare vanenge vasingawirirane nepfungwa dzavo pachipiwa muenzaniso nyaya yekushora kwavo mutongi akati kuratidzira ikodzero yevanhu.
Hurumende inonziwo iri kumbunyikidza kodzero dzevatori venhau uye dzemwanasikana. Human Rights Watch yashora zvikuru SADC nekusadzora Zimbabwe painoti panochorwa kodzero dzevanhu zvikuru nemapurisa kana vanhu vachiratidzira. Mukuzeya nyaya iyi tabata chipangamazano cheHuman Rights Watch vaDewa Mavhinga kuti tinzwe nezvigaro ravo.
Mugore ra2016 seHuman Rights Watch takaona kuti utungamiri hweZimbabwe hauna kutora matano ekuchengetedza kodzero dzevanhu. Zvakadaro tinotarisa kuti vanyori vemapepa nhau vakasiyana siyana vazhinji kwazvo, vamwe vairohwa nemapurisa, vamwe vachisungwa zvisiri pamutemo, vachitorerwa zvavanoshandisa zvavo zvisiri pamutemo. Pasina zvekuzonzi mapurisa iwayo vasungwa kana kuti vamiswa pamberi pematare, ndoo kumwe kushaukudzo kwatakaona ukuzve. Kepiri, pane vakawanda vanorwira kodzero dzevanhu mukati meZimbabwe vakashungurudzwa, vakarohwa, vamwe vakapambwa, vakarohwa zvekuti vakafira mberi chaiko vakanomukira kuzvipatara. Asi zvakarewo hapana kuzonzi vanhu vaya vakazviita vasungwa vanenge vachingonzi havazivikanwe, ndodambudziko ratakaona muZimbabwe. Zvotizve tichibvumirana nemashoko akaturwa neZimbabwe Human Rights Commission kuti kupiwa kwevanhu chikafu, hurumende nevezanu PF vanotonga vaipindira mukupa vanhu chikafu vanhu vanotambura vari kushaya, vachitsvaka kuti uyu ndewe bato ripi, uyu ndewe bato ripi.
Iyo hurumende kazhinji inoti imi vemasangano akazvimirira oga munowanzoshandiswa nehurumende dzekunze uko kuti muzopuwa mari muchishora hurumende.
Kwete, iwayo mashoko asina maturo, nekuti munoona mukuba Blessing, ini ndiri mwana wevhu, mwana weZimbabwe. Ndinoshuvirawo kuti nyika yangu izadzise kodzero dzayakazvipira yega iyo mubumbiro rayo remitemo renyika.
Chipangamazano cheHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vari parunare kuJohannesburg, South Africa. Hatinokwanisa kubata gurukota rezvemukati menyika vaIgnatius Chombo kuti tinzwe maonero avo nezvekushorwa kwemapurisa sezvo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Asi tabata sachigaro weZanu PF kuBritain vaNick Mangwana, avo vati gwaro iri harina nematuro ose.
Kuvavotaura zvino musoro here? Vachingorotomoka, vachingohumana, kana kuti kuti shume yacho ndeipi, vari kubva kupi vachienda kupi, haunga unozvishayura pazvo. Kutoti ivo ndivanani kwevanhu ivava vasingazivi zvavari kutaura kudai? Zvavatoi zvavanyora zvacho, kana ndimiwo. Ndokuti kudii ikoko? Kwai constitutional Zimbabwe yakati munhu afani kurohwa ne18 years, asina kusvika 18 years. Saka yava kutonzi inyaya iyo yekuti nekuti hurumende yadaro, vamunangagwa vataurawo kudaro, hapana chakuchaitwa nezvazvo. Zviri kutogadziriswa ka? Ivo vakanechavo kungotarisa, vachingotsoropodza Zimbabwe government ikafema, vona vanotsoropodza. Kana ikangotaura zvakati vanotsoropodza. Hapana, kana munhu akasungwa nyaya iri kumatare vanotsoropodza.
Asika vamangwana vari kutioka rimwe dambudziko nderekuti hurumende yeZimbabwe inenge nini. Zvimwe zvavari kutaura hatingatika zvese zvakaipa, pane zvimwe zvinenge zvirudawo kugadziriswa.
Hapana chiri positive chavataura, munozviona. Hapana chino vanotaura chinhu chese chenge chakanaka chiri kuitika, vanochipinguridza chinhu ichocho chobva chaitwa chakaipa. Okuti vanhu vasungwa vakaenda kudare, kunyika isina vanhu vanosungwa vachienda vachinobuda madzii ndokupi? Vasinga vakwitwe kupi kwacho? Every country yamunoenda kuna vanhu vanosungwa for this allegation or that, vanopomerwa izvo nezvozvo, vosungwa voenda kudare, nyaya inoraswa. Saka kana kuti iyo ivo hwina, kana kuti vopuwa mutongo wavo. Human rights abuse iyo.
Sachigaro weZanu PF kuBritain vaNick Mangwana vari parunare kuBritain kwakare.
Sangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti riri kukurudzira varayiridzi vose kuti vatange kutora matanho ekusashanda zvine simba senzira yekuratidza kunyunyuta kwavo nekunyarara kwehurumende pamusoro pemari dzavo dzemabhonasi egore rapera. Mutungamiri wesangano iri vaObert Masaraure vanoti sangano ravo rasvika padanho iri nekuona kuti hurumende iri kuramba ichivabata nekunze kweruoko, asi uku vakuru vehurumende vachidya vachipfachura. Asi sachigaro wesangano rinomirira vashandi vehurumende vose reApex Council, amai Cecilia Alexander, vanoti havatsigiri urongwa hwekuti vashandi vatange kurangwa mabasa sezvo nhaurirano nehurumende pamusoro penyaya iyi dzichiri kuenderera mberi. Amai Alexander vaudza Studio 7 parunare kuti vakapa hurumende kusvika kupera kwemwedzi uno kuti inge yavapa mazuva aichabhadhara vashandi vayo mabhonasi avo kana zvazokundikana vashandi vozotora matano. Asi vamasaraure vanoti seAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe havanei nepfungwa yekumirira nhaurirano sezvo vachiziva kuti hapana chinobuda munhaurirano idzi. Ngatinzwei vachitsanangura.
Danho iri taritora mushure mekunge hurumende yaramba yakanyarara panyaya yemabhonasi edu inove yatava takamirira kubva gore rapfuura. Saka tinoona kuti vanhu vasi kukoshesa kuti vange vachitipa mari yedu yatakashandira gore rese yatakatarisira. Saka tazosvika pakutora danho iri tichiona zvemanyanyiro avanoita kushandisa mari dzenyika vachienda kumahoridhe neine. Saka tiri mubishi rekukurudzira vanhu kuti vange vachinonoka kuenda kumabasa kana kusatoenda zvachose kana vachikwanisa. Ende tiri kufara tiri kuresponda kuri kuita vanhu kunyanya vari kushandira kumaruwa kunove ndo kune vanhu vatinoshanda navo vakawanda.
Tambobatawo veApex Council tichida kunzwawo kuti vanotsinhirana here nedanho ramuri kukurudzira iri. Vari kuti havatsigire danho renyu nekuti nhaurirano dzichiripo kusvika kupera kwemwedzi uno. Munoti
gungano reApex zvatinogara tichitaura igungano risisina mazino. Saka kutitsigira kana kusatitsigira kwavo hazvinei nekuti kutaurwa kwemabhonasi hakuna nhaurirano dzemabhonasi dzinoitwa iro gore racho rakapfuura. Nhaurirano dzaiitwa gore rakapfuura ezinotingadai takatotiwa mari dzedu kare hakuchisina nharurano dzataa kutarisira takungotarisira mari yedu.
Ko vemamwe masangano evashandi vehurumende vari kutiwo padanho renyu irori?
Vatiritaura navo vazhinji vamwe vari kumirira kuti kana tazodeedzera strike kuti hatichatoende kumabasa zvachose ndopavachazenge vachipindawo vasiri vadzidzisi. Vari kumirira kuti kana tazonge tichitombomira kuenda kumabasa zvachose tozomira. Asi zvedambudziko guru zveraitika nderekuti pavamiriri vevashandi pane zvevazhinji vanenge vachienda nerwesere vachinopiwa zvimedu zvekeke vamwe vasina chavari kudya. Saka vanezenge vakumira vachimiririra mushandirwe kunze kwekuti vachimirire vashandi ndo rimwe dambudziko ratasangana naro. Asi toimba nekutaa kuenda kuvazhinji vari kuita vachiona nevashandi vacho vari kuita vachiona vachimuka vachiona kuti zvatove nani kuti tingobatana tiite zvinhu zvotisunungura isusu.
Saka munozotarisira kurangwa mabasa zvariini?
Goslow ikatotanga musi watakavhura ndobva takatotanga kuita Goslow kumaruwa.
Vanga vari mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vari parunhare kuhwedza kumashanaland east nestudio 7.
Iko zvino tochienda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa mashoko anotaura pamire hurumende yeAmerica.
Hurumende yeAmerica iri kukorokotedza zvikuru hurumende yemubatanidzwa muLibya nevanhu vemunyika iyi nekubudirira kwavo kukunda chikwata chinopfurikidza mwero cheIslamic State kana kuti ISIS muguta reSirte. Amerika yati iri kufara neutungamiri wakaratidzwa nemutungamiri wehurumende yeLibya vaFayez al-Sarraj. United Nations yakatiwo zvakaitwa neLibya zvinobatsira kurwisa ugandanga. VaMartin Kobler, chipanga mazano chemunyori mukuru weUnited Nations, vanoti kurwisa nekukunda magandanga aya kunobatsirawo munhu wose wemunyika iyi nekuunza budiriro. Amerika inoti yakabatsirawo mushure mukukokwa nehurumende yeLibya kurwisa chikwata cheISIS ichi. Chipanga mazano chemutungamiri wenyika kana kuti Assistant to the President for Homeland Security and Counter-Terrorism, Amai Lisa Monaco, vanoti vanozviziva kuti ISIS ichaedza kuramba ichishungurudza vanhu muLibya asi vati vachashanda nehurumende yemunyika iyi kuunza runyararo. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muLibya. Maverengerwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Washington. Vaimbowa gurukota rinoona nezvekushanyirwa kwenyika yeSeychelles vaAlain St. Ange vanonzi vaive kupinda mudariro vachikwikwidzana negurukota rinoona nezvekushanyirwa kwenyika vaWalter Mzembe pachigaro chekuva munyori mukuru musangano reUnited Nations World Tourism Organization kana kuti UNWTO. VaMuzembe mbune vanoti vakawana rutsigiro kubva kuvatungamiri venyika dziri muAfrican Union vakawanda kumusangano wakaitwa kuKigali muna 2016 pamwewo nerutsigiro ruri kubva kuSADC. Munyori mukuru weUNWTO Dr. Taleb Rifai vekuJordan vari kusiya basa kupera kwegore rino, asi sarudzo dzichaitwa hadzo muna chivabvu kuMadrid kuSpain. Hatina kukwanisa kubata vaMuzembe avanzi vari kumusangano weAfrica Summit kuMali. Mukuziya nezvenyaya iyi, chioneso Jani weStudio 7 abata mutevedzeri wegurukota rezvekushanyirwa kwenyika amai Anastasia Ndlovu akatanga nekuvabvunza kuti kupinda kwava St. Ange kungakanganisa here vaMuzembe.
Africa yakapfunga mugore rakapera kuRwanda kumusangano mukuru wevatungamiri vemuAfrica kuti achamirira Africa pakwikwidzo dziri kuuya dzeSecretary General mumwedzi waMei gore rinoi. The Minister Mzembe vekuZimbabwe vakamirira Africa yese. Saka isu tinoshamiswa kana tichiona vamwe vaakutsauka kubva pasungano iyoyo kana kwatingati kupanduka, tipandukira SADC pamwe chete neAfrica wotanga kuti newe unoda kumirawo zvinhu zvatisingatarisiri uye zvinhu zvinonyadzisa nyika yavanobva. Tinotarisira kuti vatungamiriri vakaita saivo vange vachinzwisisa nekukoshesa zvisungo zveSADC kana Africa. Asi tinokurudzira kuti nyika dzose dzemuAfrica nedzemuSADC dzirambe dzakamira panzvimbo, dzisasungunuke, dzisavhundutswe nekuita kusina maturo kwakaita sekwaitwa naimbova minista weTourism wekuSeychelles.
Zvingakanganisa vaMuzembe here vari kutsigirwa nevakawanda muAfrica?
Sezvamunongoziva kuti nyika dzedu dzemuAfrica inyika dzine gwara, dzinoremekedza zvisungo, dzinenge dzazviitira idzo. Hapana akamanikidza SADC kana Africa kuti itsigire Zimbabwe, asi nyika pachadzo dzaongorora dzakaona zvakakodzera kuti gurukota retourism kubva kuZimbabwe ringe richitsigirwa pachigaro ichi. Saka isusi izvozvo hazvimbovhiringidza kuti Minister Mzembe vatadze kuwina chigaro ichi, nekuti nyika dzemuAfrica semaziro amunozviita inyika dzinokoshesa nekukudza zvikuru zvisungo zvazvinenge dzazviitira dzega pamwe chete.
Kushanyirwa kwenyika kuri kubatsira sei nyaya yeupfumi?
Tinoda kutanga nekutenda President vaMugabe kuburikidza neuchenjeri neungwaru hwavo vakapatsanura Ministry yeEnvironment neTourism zvanga zvakambobatana kuti zvive zvakasiyana kuve neinomirira tourism chete. Shure mekunge vaona kuti tourism sector economic sector yakakura inogona kubatsira kuvandudza upfumi hwenyika yedu. Izvi zvinoburikidzwa zvekare nekukoshesa nyaya dzetourism kwavakaita mueconomic blueprint yenyika inonzi Zim Asset pamwe chete ne-10-point plan. Basa iroro raakuita kuti nyika yedu ive inobudirira kuburikidza netourism.
Mutevedzeri wegurukota rezvekushanyirwa kwenyika muzvare Anastasia Ndlovu vachitaura nachioneso Jani weStudio 7 vari muHarare.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa nezvemakwikwi eAfrica Nations Cup ari kutambirwa kuGabon, uko chikwata cheMawarriors change chichikwikwidza.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai nhamba dzenyu paWhatsApp nhamba dzinoti 001-202-465-0318.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare.
Sangano reHuman Rights Watch rinoburitsa gwaro rinoti kodzero dzevanhu dziri kuramba dzichityorwa nemapasi ehurumende.
Sangano revarairidzi vekumaruva rokurudzira nhengo dzaro kushanda zvishoma senzira yekuratidza kunyunyuta nekusabhadharwa kwenhengo idzi mabhonasi egore rapera.
Vanoshandisa nharembozha votambira nemufaro kumiswa kweurongwa hwekukwidzwa kwemari dzinobhadharirwa data. Tabatashwa kumagume chilongwa chedu chanasi. Tinoimba kuti muchange mine zvakare mangwana. Anokuonika ine mufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri tokusiya mina Chris Gande munau dzechiNdebele.